Vaimirira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa vanoti vari kuronga kuenda kumatare kunopikisa zvakaburiswa neZimbabwe Electoral Commission ZEC. Bumbiro remutemo yenyika rinopa vanenge vasina kufara nezvabuda musarudzo mazuva manomwe kubva panoziviswa zvabuda musarudzo kuti vakwidze nyaya yavo kumatare. Kana izvi zvisina kuitika, zvinoreva kuti vanenge vakunda musarudzo vanogadzwa semutungamiri wenyika mukati memazuva mapfumbamwe kubva pazuva raitwa sarudzo. Vari kuziva zviri kuitika zvakare vari gweta muMDC Alliance vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance iri kuenda kumatare mangwana kana chipiri kuti inopikisa zvakaziviswa neZEC.
Tichange tichienda Monday kana Tuesday at the very latest. Tiri mushishi izvozviro kuti magwara acho anyorwe. Zvinodawa nechimbi chimbi nokuti zvine mazuva azvakatarwa kuti tinge tichiindisa. Saka hatisi kuda kubuda mumazuva iwavo, otherwise nyaya yacho inozopera.
Asi nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo yenyika uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly Valavo Momaduku vachitaura senyanzvi yemutemo vanoti kuti MDC Alliance ibudirire panyaya iyi inofanira kuburisa humbowo hwemagwaro ekuzivisa zvakabuda musarudzo panzvimbo yega yega yakavhotera vanhu munyika, uye magwaro ayo anofanira kufanana neZEC pamwe nevamwe vakapinda musarudzo idzi.
Kukoti kunoendwa neevidence yaye maV11. MaV11 ane candidate yese yanga iri muelection. So vachamisa havana maV11 avo eka, akasiyana nemaV11 ane vamwe. Saka mukaenda kukoti, koti inongoiti ngatione maV11 ane ZEC. Toona maV11 ana vachamisa, toonawo maV11 ana Maduku, toonawo maV11 ana vakosana mwoyo, maV11 ana vanozoona kuti maV11 atinawo anongozifanana nemaV11 anoti ane ZEC. Handioni iri nzira yavangabudirira.
VaMaduku vanoti matare anosungirwa kupedza nyaya iyi mukati memasvondo maviri, uye panguva iyi vamunangagwa ndivo vanenge vari mutungamiri wenyika.
Zvakatonyorwa pasi mubumbiro remutemo iroro, vanhu vanofanira kuenda kubumbiro iroro zviri musection 93 nesection 94 yebumbiro remutemo reZimbabwe. Saka zvingabatsira kuti vateereri vazotora bumbiro, nekuti bumbiro rakatenderedzwa kune vanhu vese. Saka mukaenda musection 94, section 93 yebumbiro remutemo ndinotaurira kodzero yaanenge aruza election kuti aende kukoti, ichitaura futi kuti koti inofanira kupa anza rii. Section 94 inochitaura iyo kuti president vanozogadzwa rii. Saka as long as tichidhila yakuuya kwavamunangagwa uyu anogara aripo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vajoi mabhenge vaudza Studio 7 kuti sekunzwa kwavari kuita, MDC Alliance ine umbo hwekuti sarudzo idzi dzakabiridzirwa, uye kana umbo uhu ukatambirwa nematare bato iri rinogona kubudirira. Asi vanoti zvinogona kunetsa kana MDC Alliance ikatadza kuburisa humbo uhu.
Ndinoona sekuti nyaya yehumbo inyaya ichanetsa. Nyaya yekuti ndiani akagara pabhenji inyaya ichanetsa. Wazvibata nza zvose. Ndinoona sekuti kuenda kumatare edzimhosva ndiri pedo pedo nekuti kutambisa nguva. Kana vaenda zvavo vanenge vachizviitira kuti ndo zvega zviripo zvavangakwanisa kuita. Maonero andozviita zvangu kungoitawo zvekuti vanenge vakungoitawo.
VaMunangagwa vakawana 50.8%, vachamisa vakawana 44.3% musarudzo yemutungamiri wenyika yaikwikwidzwa nevanhu makumi maviri nevatatu kusanganisira vaMaduku. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.